Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na uzeduza nasi chipiri mbuzi 26-2019. Mutevezeri wa mtungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga vanopinda mudarere makurukota nasi kekutanga mwezi mina mushure mekudzoka kunorapwa kuChina. Ve Zimbabwe Prisons vanoudza darere paramende kuti kushaya mari kwave kuviringidza mabasa avo. Bazi rezvemamiriro ekunze Remit Department riri kuyambira nezvemhepo yakasimba mumazuva anotevera apo vanhu vanodarika gumi nemapfumbamwe vafa nekuda kwekurohwa nemheni kana kuyeredzwa nemvura mwaka uno. Vanhu vochema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu zvichitevera kubviswa kwemari dzekubatsira kuti zvinhu zvisadhure nehurumende. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zuva repiri Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kunyanya dzemadzimai nevanasikana. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pa masaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pa masaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.